Vanhu vakara hondo, vakara hondo kuti nyika yeZimbabwe ive neutongi hwejekerere. Nyika yeZimbabwe ive neutongi hunobva kuvanhu. Nyika yeZimbabwe ive ne one man, one vote. Mukatarisa zvakabva kuZambia, zvokuti izvo vanga varipo ava vakabvuma kuti aiwa ndarakashwa hangu, ndadliwa maelection, ndombozorora. Ndoo zvinoitwa nevanhu vanoziva kuti vanhu ndovane simba rekugadza vatungamiriri. Mashoko acharamba aiwa haatauri nemunhu anoziva kuti nyika ndeyevanhu. Nyika yeZimbabwe haisiri kambani yezano. Saka mashoko avo kuvhundidzira aiwa haashandi. Vana veZimbabwe ndoo vane masimba ekusarudza utungamiri. Vana veZimbabwe ndoo vane masimba ekupa simba kune uyo wavanenge vasarudza. Ende isu sebato reMDC Alliance rinotungamirirwa naPresident wevanhu baba vachamisa, tinoremekedza basa guru rakaitwa neavo vese vakarwira rusununguko revanhu veZimbabwe. Uye ngazvizikamwe navacharamba kana vasingazivi, ndivabatsire imi Chibaya nelecture ndiri kuvapa yemahara isingabhadhagwi kuti aiwa varwi verusununguko vakarwira nyika ino kuti vanhu vasungunuke. Tinovaremekedza. Uye nyika yeZimbabwe haina kurwiwa nebato rezano, yakarwiwa nevana veZimbabwe. Ndoda kudokurudzirawo zvakare panguva ino kuti mayutsi edu ngaazive kuti hurumende ichauya mangwana ndoo vachaisarudza. Simba rumaoko mavo, ngavaende vandorejesa kuvhota. Varejesa kuvhota vochengetedza vhoti yavo.
Vamugwadi, pindurai tinzwe.
Hatitarisire zvimashoko akaita sewayo kubva kuvanhu vanofunga kuti vane pfungwa yekuzotungamirira nyika ino nerimwe zuva. Hakuna munhu unokwikwidza mugore ra2021 kuti nyika ino haina kurwirwa nezano nezapo. Kana munhu achitaura kuti zipura nezano raisiyo yakarwira nyika inoyi, ari kureva here kuti nyika ino yakanhongwa kana kuti varungu vakazongofunga kutipa independence. Hatina nguva yekuti titsoropodzerwe vana vakafira nyika inoyi, our founding fathers and mothers of this republic. Toenda zvekunyaya yekuZambia kai. Iyo nyaya yekuZambia yekuti vaichilema akainde vapinda mupresidensi inogoita topic munyaya yemuZimbabwe kutoita maheadlines pakudiko naimi. Hamuziva here kuti muno muZimbabwe tinoita sarudzo, and sarudzo dzatinoita munomuka democracy and elections are not like Coca-Cola. Testi zvakafanana, they don't test the same. Kazvokuti unoti kana kuZambia kana opposition ikawina, opposition yemuZimbabwe ndo ichawinawo. Ko hamuzivi kuti muno hamuna opposition munomu, mune ZANU-PF kandobato revanhu. Saka mogoti kwai zvakaitika kuZambia zvinozoitika muno nedivi ripi, zvinogumira ikoko, zviperera ikoko. Kana vachiti chamisa chatonga tichangoona kamuna 2023 March, ine kuti isu tiri kuziva kuti kavamunangagwa ndo anenge vari muzvo. Havana kuvari kumboenda, hatisi kumhanya, hatina patiri kumhanyira. Isu tichirimo mumazimba umu nokuti tiri kushanda, uye musangano wedu wakaberekwa navanhu nokuti iwo unotakurawo vanhu kumusana.
Vachibaya, todzoka kwamuri.
Vakateerera voga vanongoona kuti mhinduro yapiwayo hainei nemubvunzo wabvunzwa. Asi zvisinei, ndo zvinotitaridza kuti nyika inoyi haigoni kufa yakabudirira, because vanoitungamirira havana clue yekuti nyika inoyi iri kubva kupi iri kuenda kupi. Vana veZimbabwe vachataridza kuti zvehurumende yekudzvinyirira vanhu hatichada. Uye vakataridza zvakare muna 2018 matambudziko ari munyika muno ari ekuti tine government crisis ichikonzera nenyaya dzelegitimacy crisis, nokudawo kuti kosarudzo muna 2018 hazina kufamba zvakanaka. Mubvunzo wangu ari pachena kuti mashoko avacharamba munomaona sei ekuti vachamisa havazobvumidza kutungamirira nyika ino nemao veterans. So mhinduro iripo ndeyekuti isu nemao veterans todourirana chaizvo. Uye zvakare ndo vachange vachitori mberi kuti vange vachivhotera vachamisa nebato revanhu nebato reMDC.
Petai chirongwa chedu vamugwadi, tisaswerere kufi yakatiyo.
Chandiri kutaura pana apa ndechekuti nyaya dza 2023 dziri very clear. Ko chinombonetsa chiko kuswera tichipopotedzana pano tichipedza nguva tichitsvetera mazwi? Vana vemuZimbabwe vachangosimuka vachienda kunovhota. Mavhotera ava vanoita anozikanwa kubva kuna 1980 ndiwo mavhotera atingori nawo iwayo, ende tiri kutoramba tichimawedzera. Vanhu vaZimbabwe vanovhotera ZANU-PF, wana Zimbabwe wana votera president we ZANU-PF. Ndo saka vai votera vamugabe. Ndo saka vaka votera vamunangagwa. Ndo vacha votera zvamunangagwa zvekare. Izvi zviri pachena hazvimbodizwe kuti tipedze nguva kana kutsvaka vadhikishinari rekutsvaka mazishoko mpinyi echishona rekuda kufadza vanhu. Hatina nguva iyoyo. Vamunangagwa vachahwina musarudzo za2023 nokuda kwekuti vazadzikisa donzo ravakawirirana nevana vemuZimbabwe muna 2018 pamanifesto yedu. Tichagadzira migwagwa, migwagwa iri kugadzirwa. Tichagadzira industry yedu kuti muve nemabasa, mabasa nemaindustry ari kugadzirwa. Mamwe akatogadzirwa akushanda. Tichagadzirisa nyaya dzemining kuti dzicontribute kunyaya yenational cake remunyika medu kuti gore redu rikure senyika. All those things are happening.